Maneraka na Kamurie Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 18, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti tingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus.
Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Paramende yazivisawo kuti yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa. Vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanobviswa pausungwa pane imwe mhosva yeuori yavanga vachipomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kunyange hazvo chirwere ichi chisati chapinda munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati hazvisi zvitsva kuti vanamati vasangane muDzimba vari vashoma. VaMutata vati nekuda kwekuti mutungamiri wenyika akatara chirwere ichi sedambudziko guru renyika, sezviri mubumbiro remutemo yenyika, vemakereke vanosungirwa kutevedzera zvakataurwa kuitira kuti chirwere ichi chikava munyika chisatapuriranwa zvechimbi chimbi.
Chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti tingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus. Saka makereke kana ane shungu dzekuti abatsire vanhu vavo kuti vadzivirigwe kubva pachigwere ichi achada kuti aite comply nekudaidzira uku kuti vadzivirire vanhu vavo. Asi haisi nyaya itsva, mukubva chikristu chichangotanga vakristu vaisangana muDzimba.
Mubatanidzwa wemakereke emapostori weUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe unoti uri kutevedzerawo zvakatarwa nemutungamiriri wenyika. Munyori musangano iri vaEdson Tsvakai vati vari kukurudzira machechi echipostori kumbomira kusangana vakawanda kuitira kuchengetedza utano hwenhengo dzavo.
Nemudzenguva denda iri rikapinda rinogona kuparadza vakawanda. Saka makereke tinoona zviri nani hazvo kuti pamuri zvino amboti vechinamata vasinganyanyowandisa.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori musangano reCatholic Bishops Conference vaFra Derek Chiromba, avo vatiwo vanotonyorera kumasangano avo kuti atevedzere zvakatarwa nehurumende vachiti zvakakosha kuchengetedza utano hwevatenderi.
Saka pane zvimwe zvokuti vanhu vanombobatana sepaku panana chiratidzo chorugare kana pakushandisa mvura sande pakupinda musvondo. Iyo mvura takutoti iswe pamachechi uyewo vari musvondo imomo pasave nokubatana ku panana chiratidzo chorugare.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vati vachiri kuongorora kuti votora matano api.
Hapana munhu angarwisana nechokwadi chakaita saichocho. So zvakataurwa na president zviri mumweya iwoyo wokuda kuona kuti sema Zimbabweans tinga slow down sei kana kuti tingaita zvipi kuti upenyu hwavano uchengetedzwe. Now sema kereke atisati tanyatsova nekuva ne maonero mamwe chete ekuti tinganyatso zvigadzirisa sei nokuda kwokuti vanhu vanofanira kunamata vachibatsirwa naMwari nevaiko kuna Mwariwo zvakare ndokwatinotarisira katariro yokuti chirwere ichi chidini chipere.
Asiwo dzimwe nhengo dzemamwe machechi dzisina kuda kutaura pamhepo dzaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino dzichiri kukokwa kwezvirongwa zvemakereke adzo zviri kutarisirwa kuita kupera kwevhiki rino. Kurukota rezveutano vaobhadhaya moyo vakaudza vatori venhau nemuvhuro kuti vari kukurudzira vemakereke kuti vasaita magungano ezororo reEaster iro rinova zororo rakakosha kune zvimwe zvitendero. Chirwere checovid-19 chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chirwere ichi chatekeshera kunyika dzakasiyana siyana kusanganisira dzemuAfrica. Pasi rose vanhu vanodarika zviuru zvisere vafane chirwere ichi uye vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza misangano yevanhu vanodarika zana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, paramende yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura patanga kugara dare National Assembly, mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vati paramende yapedzisira kuita misangano yayo nechitatu uye inotarisirwa kutanga kuita misangano zvekare musi wa5 Chivabvu, zvichiendera nekuti zvinhu zvinenge zvakamira sei panyaya yechirwere checoronavirus.
This will be the last sitting until the question of the coronavirus is arranged.
Asi vaMudenda vatiwo misangano yemakomiti pamwe neimwe yekutsvaga pfungwa dzevanhu yambomiswawo, asi vati pane mumwe musangano nenzendo dzakatorongwa kare uye dzine vanhu vasingadarike zana zvichaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa. Sachigaro rekomiti inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende vatendai bit vemdc vati danho iri richakanganisa makomiti akaita seyavo iyo ine basa riri kumashure. Asi vaMudenda vati sezvo komiti iine vanhu vari pasi pezana panogona kurongwa kuti iendere mberi nebasa rayo uye vanofanira kuronga nemunyori weparamende. Dzimwe nhengo dzekomiti yeparamende dzakaita saamai Good Luck Kwaramba veZanu PF vati havazivi kuti votangira papi kuti vadzokere kunzvimbo yavanomirira nekuda kwedanho iri.
Kuna togono chadiesel mangwana, togono chadiesel kusvikira mangwana, toita sei kuti tiende kumba? Maitei?
Asi vaMudenda vati nhengo dzeparamende dzichabvumidzwa kugara mahotera kusvika nemusi wechishanu, paramende ichitsvaga mafuta emotikari kuti dzidzokere kunzvimbo dzavo. Nhengo yebhodhi resangano rinoshanda rakazvimirira replatform for youth and community development vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neparamende rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Asi chandoda kukurudzira kwavari ndechekuti kudai vachienda kunzvimbo dzavo vadzidzise vanhu kuti coronavirus yatiri kutarisana nayo iyi yakamira sei, inofambiswa sei. Ngavatore mukana wekuchidzidzisa vanhu, vasasangana vakawanda, asi vanongotora vanhu vakawanda vashoma vashoma vachidzidzisa kumaconstituenti avari. Zvinobatsira kuti vanhu vange vachiziva kuti coronavirus yakamira sei, nokuti vakangomira kuya kudare reparamende vongosvika vongonogara. Uye isu takatarisira kuti information itenderere, handizoni kuti kumira kwavaita kune kuzobatsira chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peseru Anyavati zvaitwa neparamende zvakakosha, asi vakati paramende inofanira kugara yakagadzirira kudzoka kubasa sezvo paine rimwe basa rinogona kuda kuitwa rakaita sekugadzira mabudget okurwisa coronavirus sezviri kuitika kuAmerica.
But we there is an emergency, vanofanira kugara vari prepared kuti kana chirwere chikakura pachidiwa madecisions asingakwanisi kuitwa naPresident ari one, vanofanira kuwanikwa vachidini vachidzoka.
Vaendera mberi vachiti chinhu chikurusa chiri kudiwa pari zvino muZimbabwe kuti mutungamiri wenyika Neva tunga miru ya mapato esa anupikisa wabatani mkuruisa coronavirus. Sezvirikuitwa kuSouth Africa, uko mutungamiri wenyika iyo vaSiril Ramaphosa vabatana nevamapato anopikisa vachitaura kunyika yavo pamusoro pecoronavirus.
Izvo tazvava kuti vamunangabva, tinoziva kuti vamunangabva navachamidza emudzidzinisi anadzisi kuwirirana. Pari pano patinofanira kuwirirana, handiti tiri kuona vese vari kuti upenyu hwavanhu hwakakosha, ndovanhu kavanovavhotera. Kozva zvakaipiwe kuti vachamisa navamunangabva. Nava madhuku nakupe nevamwe vese vakude pamberi penyika vaitaura ngatitorei zvidanho zvakati kuti tise zveupenyu.
Paramende yeZimbabwe ine nhengo mazana matatu nemakumashanu mumatare ayo eSenate neNational Assembly, umo dzinogara dzakatsikirirana sembeva, sezvo muzinda weparamende wakavakirwa nhengo dzisina kuwanda zvakadai. Kunyange hazvo Zimbabwe isati yave necoronavirus, chirwere ichi chatove munyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vagari vemuHarare vanonzi vatanga kutenga zvokudya neuwandu senzira yekugadzirira kuti vagare vaine chekudya kana chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus chikapinda munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vatengi vataura neStudio 7 muHarare nhasi vati kupararira kurikuita chirwere checoronavirus pasi rose kwave kuvapa kuti vagare vakatenga chikafu chakawanda kuitira kuti vasazoenda kuzvitoro kwavanogona kunosangana nevanogona kunge vane chirwere kana chinge chazopinda munyika. Izvi zvinoteverawo mashoko emutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro pavakakurudzira kuti pasawanikwe pane vanhu vanodarika zana vanenge vachiungana vachiti izvi zvinowedzera mukana wokutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo hurumende ichiti chirwere ichi hachisati chapinda munyika. Mumwe vanhu vaswera vachitenga chikafu chokuisa mudzimba ndamai Lenita Kadehere vanogara mumusha weAvondale, avo vati vaswera vachitenga chikafu chisingakurumidze kuora kuitira kuti vagozowana chekudya panguva inogona kunge chirwere checoronavirus chapinda munyika.
Tiri kutenga zvinhu in bulk because hatitoziva kuti zvinhu zvenyaya zvange zvakamira sei nenyaya yecoronavirus iri kungotaurwa kune dzimwe nyika, zvange South Africa iri padhuze nesu.
Kunyange hazvo vamwe vakaita samai Kadehere vatanga kutenga zvinhu neuwandu, vamwe vatengi vakaita samuzvare Patricia Murahwa avo vati vanogara mumusha weMufakose vati vane chido chekugara vakatenga chikafu kuti chigarire mumba kuitira nguva ichazenge yorambidzwa vanhu kufamba famba kana chirwere checoronavirus chapinda munyika. Asi homwe yavo yakaboka zvokuti vave kungoti chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Kuri kunzi mari tinayo tinotokwanisa kuti unotengawo zvikafu zvedu in bulk kuti tisazosangane nevanhu kuti timhurusane kana kupa parara kwechigwero kupangungoti wanowo tiri pari nani.
Vamwe vavatengi vakaita savatinos Manjengwa vanogara musha weGreendale vati vatenderera zvitoro zvakawanda vachitsvaga mishonga inoshandiswa pakugeza maoko kuti agare akatsvinda kana kuti masanitizer, asi anga asiri kuwanikwa muzvitoro zvizhinji.
Hakuna sanitizer ndawana from Arendelle, Avondale, Faith Avenue, Montague Shops. Hakuna hand sanitizer irwanika kama shelf space hapana hand sanitizer.
Vamwe vatengi vakaita savatendaisa unyama vaudza Studio 7 kuti kune zvimwe zvitoro zvichiri kuwanikwa masanitizer aya, asi kuchidiwa mari yekunze yavanoti iri kuvanetsa kuwana.
Masanitizer acho obva wakwidza abva atanga kutonetsa achaonika anawo wasara vashoma mamwe masupermarket nevamwe mafamasi akutotengesa nemaus $4.
Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kugara vachigeza maoko avo, uye vanokwanisa kushandisa sipo kuti vagare vakashambidzika, uye vasagare vachibata kumeso nemaoko ane tsvina seimwe nzira dzekuderedza mukano wekubatira chirwere checoronavirus. Vamoyo vati chirwere ichi hachisati chave munyika, asi sehurumende vakagadzirira zvakasimba kurwisana nechirwere ichi chikana chikapinda munyika. Asi vakambove gurukota zveutano vaHenry Madzorera vatiwo dambudziko rekushayikwa kwemasanitizer muzvitoro rinosiya veruzhinji vari panjodzi. VaMadzorera vati izvi zvinoratidzawo kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere checovid-19. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza kuti nzwe divi rehurumende panyaya yekutenga zvinhu neuwandu kwave kuitwa nevamwe vatengi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. zvakare repamusoro-soro muAmerica rinoti richapa mukana kuhurumende yavaDonald Trump kuti iendere mberi neurongwa hwayo hwekuti vapoteri varambe vari muMexico apo matare anenge achinzwa nyaya yavo nyangwe hazvo dare repamusoro rakenge rati izvi hazvisi pamutemo. Mauto emunowe ambomisa urongwa hwawo hwekusimbaradza muviri uwo wanga wakandangana nekuunganidza mauto zviuru gumi nezvishanu ayo anosanganisira mauto enato nemadzisawira avo. Izvi zvaitwa pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Makambani akawanda emuAmerica ari kutora dambudziko rechirwere checoronavirus sechinhu chakakosha zvekuti vashandi vakawanda vave kushanda vari kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mamwewo makambani akaita sezvitoro zvinobika zvekudya anonzi ave kutombomisa vamwe vashandi basa sezvo vasingakwanise kushanda vari kudzimba dzavo. Matunhu akawanda emuAmerica ave kurambidza kuungana kwevanhu munzvimbo dzinosanganisira dzekudyira pamwe nekunoonekwa mifananidzo izvo zvave kuita kuti vashandi vakawanda vasingakwanise kushandira kudzimba vambomiswa mabasa kusvikira zvinhu zvanaka. Hurumende yeAmerica yakazivisawo kuti ino urongwa hwekuisa parutivi mari inosvika triliyoni yemadhora ichazoshandiswa mukumutsuridza upfumi hwenyika kuburikidza nekubatsira makambani pamwe nevanhu vachakanganiswa nechirwere ichi. MuAmerica mave nevanhu vanoda kusvika zviuru zvitanhatu vabatwa nechirwere checoronavirus uye vanhu vanodarika zana vafa nekuda kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvare Shingi Mangwiro, avo vave kushandirawo kumba.
Ini ndiri chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe chiri kuno kuUnited States of America and kubva vhiki rapera takange tichiudzwa kunzi kutanga muvhuro wevhiki rinoiri tinenge tichinzi tishandire kumba kuti tibatsire kuti chirwere checoronavirus chisapararire mune vanhu vakawanda. Tinoona matanho aya ari kutorwa nehurumende yedu nemutungamiriri wenyika ino nevemapato eutano ari matanho akanaka chaizvo nekuti chirwere ichi hachizivikanwe. Handizivi kuti chakamhenge chiriko here asi vanhu vafane vabatwa nacho izvinozvi vakati wandei, saka taona zviri zvinhu zvakanaka fani kuti timbogara kudzimba tichibatsirawo kuti chirwere ichi chisapararire.
Mune zvekushandisa zvinokodzera here kuti munge muchishanda muri kudzimba? Tichiona kuti nyaya iyi yangoita yechimbi chimbi itsuro yamukira mumakumbo.
Inina hangu ndine rombo rakanaka kuti kubasa kwangu tagara tinombopuwa mikana yekushandira kumba dzimwenguva kana kwasinowa kana kuti kuine mvura yanaisa zvakanyanyisa tinombowana mukana wekushandira kumba, saka kubasa kwangu zvinhu zvatajaira sere kugara kushandira kumba. Makombiyuta edu anenge akabatanawo nemasystems ekubasa ikoko zvinova zvinoita kuti zvive nyore kukonekta tichishanda nevamwe, uyezve internet connection nemagetsi ino hazvisi zvinhu zvatinenge tichitambura kunoko. Saka zvinotibatsira chaizvo kuti unenge uchishandira uri kumba, ende zvinotobatsirawo kunoku munongoziva nenyaya yetrafiki, saka unotoona kuti kana uchishandira kumba unotokwanisa kutoita basa rakawanda dzimwe dzenguva kudarika kana uriko kubasa.
Ko zvekudya muri kuita sei? Muri kukwanisa here kunge muchienda muzvitoro?
Zvekudya zvedu pakatanga nhaurwa idzi dzekuti coronavirus ichange ichizenge ichipararira takagara hedu tambotenga zvinhu zvekudya, asi mukuendawo kuzvitoro ikoko uri kuona kuti hakuna vanhu vakambowanda zvinotyisa. Ende kana uchiendawo kuchitoro unongoona kuti unoshandisa mahand sanitizer nemawipes kupukuta makata ayaye woshandisa hand sanitizer paunenge uchibata zvinhu, wasvika kumba wogeza maoko zvakanyanyisisa. Uyezve kukurudzirwa kunzi kana wambobuda panze uchiita ino zvinhu zvepanze hembe dzaunenge wambopfeka idzodzo unofanira kubva wadzibvisa wotobva wawacha.
Zvii zvamungaudzawo vari kumusha pamusoro pechirwere checovid-19 ichi kana coronavirus
Ine angu ndrukungo kurudzira vanhu vari kumusha kuZimbabwe kuti tikoshese matanho ari kutorwa nedzimwe nyika tizvitore seriously nyaya dzekorona idzi. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachizvitorera kure kuti aunge zvinhu zvenhando, asi chirwere chauraya vanhu vakawanda sana kunyanya kuEurope kunana Italy uko kune vanhu vazhinji vafa ende dzinenge dziri nyika dzinoonekwa senyika dzakabudirira asi vanenge vachitokundikanawo mukukontrola chirwere chekorona. Saka vanhu vari kumusha tikukurudzirana kuti tizvikoshese, tigeze maoko edu, tisanyanyoungana.
Avo vanga vari muzvare Shingi Mangwiro vachitaura vari parunare muMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7.
I'm Amanda Bennett and I'm Director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families.
Ndini Amanda Bene, mukuru weVoice of America. Ndiri kurekodha izvi ndiri kumba nekuti kuno kuVoice of America vashandi vazhinji tave kushandira kumba zvenzira yekuderedzera kupararira kwecoronavirus. Iyo ndinoziva kuti yanga ichikanganisa vakawanda venyu pamwe nemhuri dzenyu. Ndinoda kungokuzivisai kuti kuchengetedzeka kweutano hwemushandi wedu zviri pamwoyo pedu. Tinozivawo zvakare kuti munguva zvino yekutambudzika munotarisira zvakanyanya kwatiri kuti munzwe chokwadi chisina kwachakarerekera kuitira kuti mukwanisewo kuronga upenyu hwenyu. Nekudaro tiri kushanda nepatinokwanisa napo kuti tirambe tine zvirongwa zvedu. Munguva ino munogona kuona shanduko pano nepano muzvirongwa zvamanga makajaira kunzwa uye zvimwe zvinogona kubviswa pamhepo. Kana izvi zvaitika tinoramba tichikuzivisai kuti munenge mave kuzowana papi zvirongwa zvamakajaira kunzwa. Ndiri kuda kukushuvirai rombo rakanaka uye utano hwakanaka.
So I'd like to wish you all good luck and good health, and thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Vachuchisi vehurumende vanenge vari kutatarika mukuchuchisa imwe mhosva yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo. Vachombo vari kupomerwa mhosva yekutengesera imba yehurumende kwaMutare kuna vaFred Kanzama vaive mumiriri weMutare South mudare reparamende vari nhengo yeZanu PF. Mutongi wedare raMajor Street vaHosia Mujaya neZuro vakati kana hurumende ichida kuenderera mberi nenyaya iyi inofanira kuzviita kuburikidza nemasamanisi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vange vari musangano. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ravachombo muzvinafundo Love More Maduku.
Tanga takakumbira kuti hurumende itipe garo remafambisirwe anoita dzimba uye basa raminista anenge ari welocal government nekuti ivo vachombo vanga vachiramba kuti havana kumboita zvinhu zvanga zviri kunze kwemabasa avo saminista. Idzimba dzaingopiwa vanhu vanoshandira hurumende, imba iyi yanga yazina nemunhu aimwe aishandira muhurumende civil servant. Saka chaidiwawo tikwanise kuona kuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Ranga riri gwaro rinoti muchirungu policy document, inotaura kuti kana uri minista unodai dzimba dzinodai. Saka iyo hurumende vanga vakati riripo nondo yanyaya yavo yati akaita zvinhu zviri kunze kwemutemo iwowo uri mudhokumendi iroro. Totitipei dhokumendi riyaro, ndo dhokumendi risina kubuda.
Anga achichuchisa nyaya iyi yakatangira kupi kuzake here?
Nyaya yakatanga kuZimbabwe Anti-Corruption Commission iyoyo, and yakatanga hayo commission kwete iyi ya Lois Matanda Moyo ya Justice Matanda. Yanga iri commission yanga iripo before, asi sekuziva kwatiita vashandi vacho vari pasa vachingori varivo nekuti ana Justice Matanda Moyo havasi vanoenda kuvanhu kunosunga kana kuivo vakuru chete, asi maofficers iwawawo ekuAnti-Corruption Commission vangori vachirivo vamwe chete vaiita zvinhu izvozvo.
Totarisawo dzimwe mhosva dzanga dzichipomerwa vachombo dzamira sei uye ndedzipidzi?
dzimwe dzavari kupomerwa idzo dzichakambomira nekuti takakwanisa kukumbira kare re-Supreme Court kuti rimbodzimisa kusvika tapedza chikumbiro chatakaendesa kudare chaakusupreme court izvozvizvi nekuti havafa kutongwa nyaya idzodzoidzo nekuti vakabatwa nemasoja vakarohwa zvisingaite and then vapedza kuvabata nokuvarova vakuvapomera mhosva richiita munhu anoita masungirwo erudzi irwozvo havafanototongwa nekuti kuomukanganisa bumbiro remutemo imwe yacho ndeyekuti vari kunzi vakapa vanhu kuarea iri kunonzi White Space vachiti nzvimbo iyoyo yakapiwa vanhu vakawanda vepakaitwa muramba tsvina paya vanhu vachombo vakapa vanhu ivavo nzvimbo idzo dzekugara asi nzvimbo iyoyo yanga isiri yehurumende yanga iri nzvimbo yapfugari saka vari kupuwa mhosva yekuti vakaabhuza office and pane kamwe kanyaya kari pamusoro peikao pekuti vanga vakapfeka kepi yezanupiefu ndofunga vanhu vanoiziyaya vanosanganana kudzai chipanga nevamwe
gweta rava chombo muzvinafundo Lovemo Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi taita special program yekuti tinzwe kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri muFrance nemuCanada kuti tinzwe kuti dambudziko recoronavirus rakamira sei.
Sarangudzonzitao Machwana ndiri muParis kuFrance kunoko vanhu havasvika kubuda panze vanhu vari kutya kana kukwira mumabhazi nekumametro vanhu vari kutovhunduka mastoro vanhu vatenga zvekutenga zviya ndekuti vanhu vakatarisira kuti in the next 20 days situation itaita zviri wesi saka vanhu vari kungofunga kuti takatenga chikafu chedu togara tiri muzimba toregera kubuda panze kuti tisasangane nevamwe zvinogona kutiita kuti tidzivirire iyo vhairasi yekorona.
Ko zvinhu zvakadai sezvikoro nedzimwe nzvimbo dzakavharwa here kana zvakamira sei imomo muParis?
Zvikoro zvakavharwa vechina president Emmanuel Macron vakaadressa nation vachitaura kuti zvikoro nemapublic places ngaavharwe vakataura kuti vanhu vanogona havo kuenda kubasa kana vachida asi vakayambira vanhu vane maexisting conditions ari chronic kuti dai vagara zvavo kusunga ndinoona kunge government iri kuita zvainokwanisa.
Muchiona gadziriro iriko ikoko munoona kunge Zimbabwe yakagadzirira here zvakakwana?
Inini Zimbabwe ndikutorwadziwa nekuti government inenge isiri kutora nyaya yekorona seriously vari kuona kunge zvinonzi korona iri kure kure sereti navo end haisvike ikoko. Takavhunduka chaizvo ndichiteerera minista wepamuchinguri vachitaura kuti korona ipanishment yenyika dziri kuno nemasanctions avakaita pane Zimbabwe. Indinoona kunge matauriro akadaro inoratidza kuti government haina kugadzirira nyaya yekorona because kana vakuru vakuru vati vachifunga kuti nyaya dzemhangamhanga kudaro zvinototyisa.
Ndaitwa Nico Abbott ndiri kuno kucalgary kualberta canada. Korona vairasi yativharira vamwe isu mabasa edu anoita uye vana vechikoro vavanze vambomira aindesment until kusvika kunana September. Takatumirwa tsamba nezirova nheru nechikoro vavana vachiti provincial government yati zvikoro zvimbovhara kusvika vaona kuti zvinoenda under control here but then definitely kusvika September. Kwangu kwamboita opening yomarumwezura aya vanhu vakumhanya kunotenga matishu sanitizer vachingohodha kuzvai zvataita kuzimbabwe kunana 2008 zvakushaikwa mumashofu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakambokupai kudzamara coronavirus yapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Machechi akawanda anoti ari kuteedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanobviswa pausungwa pamhosva yeuori yavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
I think inyathelo elithethwe yiParliament yeZimbabwe inyathelo elihle kakhulu, ngoba esikulandzelayo ukuthi owakathesti iZimbabwe ayilawo ama cases ne-coronavirus, njalo uqhakathekile ukuthi bebone ukuthi baya protecta abantu beZimbabwe.
Idale leParliament selivalwe okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Kulungile ngoba besikhangela ukuthi singagcina sihlinyazwe i-coronavirus, but nxa sesikhangela ku-business sizakuthi silimele kakhulu, ngoba besikhangelela ukuthi uBulawayo naye akathuthuki.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokumiswa kombukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idale leParliament selivalwe okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda wazise namuhla ukuthi sebemise zonke inhlelo zedale leli ezigoqela ukuhlangana kwamalunga alo ukuze kwehliswe ingozi yomkhuhlane lo. Umnumzana Mudenda uthi idale leli lizavulwa mhla ka 5 ngoNkwenkwezi, kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Sisiya emoyeni namuhla igcikwane le-coronavirus bese lisabalele abantu abedlula inkulungwane eziyisithiyagalombili emhlabeni jikelele. Ukuvalwa kwedale leParliament lokhu kuza ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa azise izolo ukuthi imbuthano yabantu abedlula ikhulu ayisavunyelwa eZimbabwe ngenjongo yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa umongameli Mnangagwa namhla ubuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu enyanga emkhosini wokusungula uhlelo lokulima ngokuthelezela okumenze wasolwa ngabaningi. Mnangagwa umlayo wakhe uzaqala ukusebenza ngolwesihlanu mhlaka 20, ngakho akula lutho olubi alwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele, oqale ngokumbuza ukuthi uthini ngenyathelo elithethwe yiParliament.
I think inyathelo elithethwe yiParliament yeZimbabwe inyathelo elihle kakhulu, ngoba esikulandzelayo ukuthi owakathesti iZimbabwe ayilawo ama cases e-coronavirus, njalo uqhakathekile ukuthi bebone ukuthi baya protecta abantu beZimbabwe, njalo balakho ukuthi banganqabela ukuthi umkhuhlane lo ufike eZimbabwe nxa ukuthi awukafiki. Ngoba uzananzela ukuthi kakhulu ama health services eZimbabwe kamanga kuhle kakhulu, silesikhathi amadokotela engasebenzi zamanesi lawa sebenza kabili ngeviki. So kungaba le outbreak bona ngani singathwala nzima kakhulu, abantu abaningi bangafa ngoba icapacity asilayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena simbone izolo ememezela ukuthi imibuthano elabantu abedlula ikhulu kayisavunyelwa, kodwa lamhlanje simbone esenyanga ebuthanisa inkulungwane lenkulungwane zabantu. Uthi umlayo wakhe uzaqala ukusebenza kuphela mhlaka 20 kuyona le inyanga. Ngathi into elokuhlakanipha yini phakathi ayenzayo le?
I think Umonga Meli ustensele how insincere he is. Ekuteni uyafaka imithetho eqedena engayilandeli. Ngombono wami ngibona ngani futhi indaba yevirus le kumbe coronavirus sizasetshenziswa ke ukwenzela ukuthi abe opposition bengahlangani because sebethole i-opportunity ukuthi abe MDC bafuna ukwenza i-meeting ukuthi hayi lina ningeke lenze i-meeting ngoba ama-meeting abhanwa kodwa bona becontinue bewayenza ama-meeting lawo. I don't think bekufanele ukuthi ngesikhathi lesi upresident eqalisa ukwenza ama-rally ehlanganisa abantu abaningi ngesikhathi yena esithi abantu bamele be-practice social distancing be-reduce ama-gatherings ngoba then it reflects badly on him lokuba sincere kwakhe njengohulumende. So I think sibuswa ngabantu abangakunanzeleliyo ukuqakatheka kwempilo abangakunanzeleliyo ukuthi isimo seZimbabwe sibi kakhulu. Akula ma-nurse ezibhedlela, akula madokotela, akula mithi, akula ma-facilities angagcina abantu abaningi nxa bengagula. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehloniphe abantu lempilo zabo.
Lowo ngumnumzana Senzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokumiswa kombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ilanga lokuthakazelela uzibuse leminye imbuthano egoqela emidlalo yebhola imithimba leminye elizweni lonke jikelele kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus eselithethe imiphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho lakobulawayo belikhanyelela ukuba lombukiso wabosomabhizimusi imidlalo yebhola kanye lokuthakazelela ilanga likazibuse kodwa konke lokhu sekudluliselwe phambili ngenxa yokusabalala kwe-coronavirus njalo esibulele abantu emhlabeni jikelele. Usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Somuhle Khumalo uthi ukumiswa kwe-ZITF kuhle kodwa kuzabulala idolobho kwezamabhizimusi.
Kulungile ngoba besikhangela ukuthi singagcina silinyazwe i-coronavirus but nxa sesikhangela kubhizinisi sizakuthi silimele kakhulu ngoba besikhangelela ukuthi ubulawayo laye akathuthuki ikakhulu kubana ubulawayo yiso isikhathi akukhangelele khona ukuthi transfer time ubulawayo uyaphila. Ngoba abalamaloji abalezindlu to rent out yiso isikhathi abaphila khona.
Olwela amalungelo oluntu owenhlanganiso ye-ibheshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthakazelele ukumiswa kokuthakazelelwa kwelanga likazibuse.
Ikakhulu ukujabulela uzibuse, ngiyajabula ukuthi nje into esiseyakhanselwa ngoba uzibuse akula zibuse eZimbabwe. Kule independence kodwa kula freedom. So uma kungabe sokuzidlulisela phambili engxenye after that kuzenza abantu sithi rediscover ourselves bekubuhlungu vele ukuthi kuthiwe i-main celebration izava lapha kobulawayo ngoba ungakhangela usephonga uhlale ichicha kobulawayo uye emasona ngani ngumuntu we-toilet kodwa kakukho akwenzayo okuncedisa abantu bakobulawayo.
Isikhulumi se-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Steven Chirowoza laye uvumelane lofuzwayo.
Akulapho kulezo nhlelo sikhali i-ZITF ngoba i-ZITF inceda uZulu kodwa i-independence ukuthi abantu bayekuthana belalele umnangako onguye wayekhokhela umbhuqazi sitashi.
Izolo umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa ukhuphe imibiko emisa umbukiso wabosomabhizimusi owe-ZITF ilanga lokuthakazelela uzibuse edolobheni lakobulawayo kanye lemihlangano elabantu abafika ikhulu imidlalo ehlukeneyo. Abenkampani ye-ZITF sebethule imbiko ebulenjini besazisa ukuba umbukiso wabosomabhizimusi usudluliselwe phambili. Ngeviki edluleyo umphathintambo wezempilakahle udokotela Obadaya Moyo ekobulawayo ukhuthaze abantu ukuba baqakathekise ukusebenzisa indlela zebulenjini ukukhulumisana emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Okwamanje inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele e World Health Organization ithi bakungabi lomuthi okwelapha iCOVID-19 ngakho ke bekhuthaza abantu ukuthi baqakathekise ukuzivikela ukubamba lomkhuhlane njalo behlanzekile. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
I'm Amanda Bennett, and I'm Director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus.
Igama lami ngingu Amanda Bennett. Ngingumqondisi wemsakazo ye Voice of America. Ngithumela lumbiko ngingekhaya ngoba izisebenzi eziningi zemisakazo ye Voice of America zisebenzela zingekhaya. Emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelana, thina ngokwethu njengezisebenzi lemoli zethu igcikwane ele coronavirus eselisabalele emazweni womhlaba. Ngithanda ukulazisa ukuthi siqakathekisa impila kahle yezisebenzi zethu lokuvikelwa kwazo ukuze zilethulele indaba ezimqotho ngalo mkhuhlane kanye lokunye okwenzakalayo emagumbini amaningi omhlaba. Ngakho ke sisebenza kanzima ukuthi linabalaleli bethu lithole inhlelo zethu, kodwa asisoze senelise ukulethulela zonke njengensukwini okwamanje. Lizananzelela ukuthi kulenguquko ethile kulezi nhlelo. Ezinye kalisoze lizithole, kodwa ezinye zilakho ukuzithola ngendlela ehlukileyo kulaleyo yensukwini. Linguquko siyabe silazisa lapha nalaphaya. Wothi ke ngithathe leli thuba lokulifisela inhlanhla lempila kahle enhle. Ngiyabonga.
Thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Aphelelwe ngamacebo amabandla ezokholo awebe Zimbabwe kwele South Africa laphakathi kweZimbabwe ngezinkonzo zangempela viki kulandela imigoqo enqabela ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu yethulo yinkokheli yamazwe womabili. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba.
Umthetho enqabela ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu osanda kumenyezelwa eZimbabwe lakwele South Africa usitshiya amabandla ezokholo elesiyezi. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ukufithizela ukuthi labezenkolo ngabasavunyelwa ukukhonza besedlula ikhulu okungumthetho omunye owethulwe ngumongameli Ramaphosa eNsonto. Izizalwane zeZimbabwe zithi lobanje lemthetho eqakathekile ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus izaphazamisa kakhulu inhlelo zokukhonza. Elinye lamakholo ebandleni lamasabatha unkosazana Sifanele Ndlovu uthi yena ngokwakhe akavumelani le migoqo ethulwe ngohulumende laba.
Ngicabanga ukuthi ugovernment on this one ureacted very wrong, because now silibandla or singamabandla, that's when we are supposed to meet together and pray like never before. So sizothandaza kanjani singahlangana, because as a church we can pray.
Elinye kholo umnumzana Alethi Mazwi uthi sekuze kwamiswa omunye wembuthano abe ukhangelele kakhulu.
Zonke izinto bese sezilungiselele la esiya khona sesibhadele, ukudla bese siyakudla sekuthengiwe, sizokwenza njani mase kunje? Kuyadingakala ukubana amakholwa ahlangane ethandaze ecela enkosini ubana nkosi ngenela kusimo lesi siphakathi keso.
Umfundisi webandla lehamba Evangelical Christian Ministries kobulawayo uReverend Frank Mhlanga uthi sekuyisikhathi sokuthi amabandla atshintshe indlela enza ngayo izinto.
Mhlambe ibandla lingayenza inkonzo zibe kathathu orokane orokabili ngosuku, kube le 2, 3, 4 services ngosuku olulodwa, ama 100 ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke lokho beyikhonza inkosi yabo. Okunye ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi asikhuleke nini, asithandaze nini.
Elinye kholwa umnumzana Justin Kwena uthi kukhanya elakhe ibandla icoronavirus ithe ifika selizilungiselele.
Enkonzweni yethu vele bese sijwayele ukuthi uma ungasakhonanga kuye enkonzweni iservice
banokuyi streama ku Facebook kumbe online. So okwevike oqala nesibili akuna nkinga, sizoyibukela online leyo service, kodwa singahlala nje isikhathi singasabonani nabazalwane kuzoba nzima nyana.
Ingcitshi zithi kusase kuningi okuzafanele kuguqulwe ngamakholwa ngaleso sikhathi se-coronavirus, kugoqela indlela okudliwa ngayo isidlo kwamanye amabandla, umkhuba wokuxawulana nomkhuba wokuhlala eduzane duzane. Ngelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kususela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izihambi ezisebenzisa umngcele weplumtree ukungena lokuphuma elizweni zithi azithakazeleli ezikubonayo phezu kwamanyathela okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Intatheli izindaba yi-Studio 7, uMartin Ngwenya, usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kwele Botswana.
ELizimbabwe lithi lizimisele ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane wegcikwane le-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. Kodwa izihambi ezingena ziphuma kwele Botswana zisebenzisa umngcele weplumtree zithi azithakazeleli ezikubona kule ndawo phezu kwemizamo yokulwisana le-coronavirus. Umnumzana Leni Ndebele obethekelele kwele Botswana uthi imizamo yokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane emngcele weplumtree iyavuza.
On the Zimbabwean side, there is no checking or screening whatsoever. You just stamp your passport in there. Uzihlulele. Uzafika ngale Botswana yikho lapho abawucheka khona i-temperature. Beyabona ukuthi i-temperature yakho ingabe iphezulu, yikho sebekwenza ini ama-screening abe-coronavirus. Lapho kuseBotswana nxa usungena. But esayidini leZimbabwe akula lutho yokudlula nje indawula manzi.
Uthi noma abantu sebengena eZimbabwe, izisebenzi zeZimbabwe Revenue Authority iZimbra zihlola impahla yesihambi zingagqokanga ongazivikela ukuthi zingenwe umkhuhlane we-COVID-19. Omunye ongene kwele Botswana ezothenga impahla yokuthengisa, umnumzana Rodwell Moyo uthi akukho ukutshengisa ukuthi kule mizamo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
Bangacheka i-temperature zeni sebeyekelwa ke behambe. Asiboni okuningi ukutshengisela ukuthi i-coronavirus iyavinjeka. Njalo ama-sanitizer ukuthi abantu begeziswe izandla asikuboni kusenzakala. Yokufila ifomu ucasisa ilizwe ohambe kulo uthi mhlawumbe ungabe wahamba emazweni ale coronavirus. Ifomu lelo ngalifila then bakuthi ke temple sebekwelo zihambela.
Unkosikazi Emily Dube weZimbabwe ohlala eHavron uthi yena ukhathazwa ukuthi ngitsho la mabhasini ahamba phakathi kwamazwe amabili akulandelwa indlela ezihlanzekileyo ezingavikela ukumemetheka kwe-corona.
Sicela abamabhasini ukuba nabasincede kumbe njalo bafake labo izimpompi kumbeni imithi yona la ama-sanitizer ukuze sigeze lathi izandla njengoba sihamba siyabambana labo siyaqhubela impahla lathi besiqhubela ama-change ngezandla zabo.
Ele Botswana likabe lo muntu olegciwane le-COVID-19 kodwa kulokwesabela ukuthi noma yisiphi isikhathi. Lokhu kuza ngesikhathi igciwane leli limemetheka ngamandla emazweni amaningi omhlaba ikakhulu aphetsheya agoqela le-China lapho oqalise khona. Ele Melika lamanye selingene kakhulu elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Umongameli Emerson Mnangagwa kuyona le iviki ubike amanyathela ambalwa okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-corona okugoqela kwenqabela okuhlangana kwabantu abadlula ikhulu. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Sithibele abantu emazweni athiyeneyo ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni wonke jikelele. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Bakhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kwele-Britane, eMelika, Canada, South Africa, Zimbabwe, la kwamanye amazwe. Usipho phakathi odabuka eZimbabwe ohlala eLondon uthi sokusethusa lokukhwehlela emphakathini.
Abantu abasethembani kusukuthi nje mawusiza emntwini uyakubheka lo muntu acabange kakubanzi ngawo ukuthi kambe ungabe uyikarrier yalesi sifo na unayo yini corona. Ake ukhwehlele nje ukuthi kabili kathathu uzobona abantu ukuthi bakubheka kanjani, bakukhangela abantu bathenga lo muntu.
Futhi sokumiswe imidlalo yemincintiswano yenguqu kuzwekazi le-Europe.
Imidlalo imile nale midlalo yama-Euro sizwe nje namhlanje endabeni ukuthi imidlalo yama-Euro iphostponiwe until next season. Imidlalo yebhola ye-Premier League imile, asazi ukuthi mhlawumbe izoqala ngey'teji njengokutsho kwabo noma kuzophinda kube ne-meeting bazogcina sebe lisombululo ngoba kukhona amaqembu okufanele awine isicoco namanye amaqembu okufanele arelegethwe, namanye amaqembu okufanele aqualifye for the Champions League, namanye amaqembu okufanele aphonyothwe.
Baningi ababhekane lo mkhuhlane lo abagoqela uNkosazana Khanyi osebenza kwezempilakahle ePennsylvania kwele Melika.
Izinto zitshintshile kakhulu emva kokuthi leso sifo sesivelile. Indawo engisebenza kuyo indawo enkulu kakhulu, ibe eminyango eminingi okokuthi nxa sifika uyakwazi ukuthi ungene la ngawuphi umnyango. Kodwa kuthe sokuvele lesi sifo ba iyakhiwa yonke leyo mnyango yavalwa ukwenzela ukuthi wonke umuntu ofikayo adlule angene ngomnyango owodwa ayokhangelwa ukuthi uphila kanjani, impilo yakhe injani, akala temperature ephezulu yini. Sibuze imbuzo yokuthi usuke waphuma ngaphandle kwelizwe uke wahlangana lomuntu ongabe eke wabala lesi sifo na. Nga uphendula umbuzo owodwa ngokuthi yebo kuke kwenzeka bakubisele ekhaya. Ngcono ukuthi abantu basebenze bengaphelelanga kulokuthi ungene ngaphakathi itemperature yakho iqansile kumbe usithe wena uke wavela ngaphakathi.
UNkosazana Khanyi uthi sokulemithetho etshiyeneyo emitsha yokugcina abantu asebekhulile ezindlini ezitshiyeneyo.
Abantu esibagcinayo ama-residents wethu awavunyelwa ukuthi ahambe ayokudla, ukuthi ayokudla endaweni abajayele ukudlela kuzo. Sebengabantu abalethelwa ukudla badlele emarumini abo ezindlini zabo. Bese kuthi labo abavunyelwa futhi labo ukuthi batholakale behamba-hamba ngaphandle ngoba bayesuke satsho ukuthi bazamemethekisa lo mkhuhlane.
Okwethulwe nguNkosazana Khanyi kusekelwa ngunkosikazi Sicasiselo Ndlovu osebenza eMaryland kwele Melika.
Corona lefikileyo isithwalise nzima ngoba sisakwazi lokuthi senzeni le msebenzini. Ususebenza uqhuqha kawukwazi ukuthi ungabona umuntu esegula sekuyiyo yini. Lawe nxa utshaywa likhanda kumbe usiza umzimba utshise ukuthi kungabe sekuyiyo yini.
Bethu-ke okufanayo abantu kwele Zimbabwe osokuvinjwe imitshado, imihlangano kaZulu njalo lo mbukiso walo nyaka oweZimbabwe International Trade Fair. Kulabanye abantu asebelahlekelwe ngamabhizimusi abanjengembongi kaZulu u-Obert Dube.
Bengilama events ade ngilawo eSouth Africa angu-4. But ama events akona wonke ase canceliwe.
Sokuvinjwe indawo zokudlela, izikolo, imicimbi, ezemidlalo lokunye emazweni athiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela kumbe uzabamba abantu abanengi. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland kwele Melika ngiwoGibbs Dube.
Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqonga njalo lempuphu ingatholakali lula ngesikhathi idola leZimbabwe lilokhu lisiwa ngamandla. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wabumba amakomiti okubona ukuthi intengo yempahla ayikhutshulwa mahlayana njalo lempuphu ithengiswa ezitolo hathi emkambo wensitha. Uhulumende uhlezi esola usomabhizimusi ngalolu daba esithi bafuna ukuthola intengo ephezulu kakhulu. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeGwanda Residents Association.
only ama major supermarket mebabo okay abo Pick n Pay ama supermarket anjalo because are under spotlight ingafika uyabona ukuthi kula queues amade ukubona lawo ama supermarket abantu beyifuna imbewu but most of ama supermarket amancane I think ingaze ifike kabayithengisi kuhle mebathengisa elutshwane enye eningi ibonakala iku-black market and ku-black market kwangkhona awusayiboni chayiwe emgwaqweni njengalo khana bekusezasawuthiwe isteki before kusuba ne-task force ilokufihlwa uyakusazi ukuthi laphana lalaphana lalaphana impuphi khona ku-black market ngentengo enye phezulu kakhulu but ezitolo nje hhayi no impuphi isaseyi-problem sikulokuzwayo ukuthi abantu sebephila ngempuphi ebuya ivela e-South Africa abantu sebeseyayiwoda kubomesina ungxanye futhi umesina bathenga i-10 kg ngabo-R50 bezenzisa ngapha ngabo-R100 which is still cheaper than yena le e-subsidized e-roller mill
ye manje ezinye izakhamizi ziyakwenelisa lokhu yini
kunzima ukuthi bayethenga ku-black market ngoba i-black market ifuna i-foreign currency ayifuni i-local currency so kumele umuntu aqala ethenga ama-rands for ezethenga impuphu okwenza ukuthi kube nzima kakhulu so the average person akakwenelisi kunzima sibile kakhulu kuwona lezindlela ezinsuku ezidlulileyo ezingu-2-3 iviki yena le kungekho right indlela ama-price akhwele ngayo I think i-effect yokuwa kwe-dollar yonke into ikhwelile noma kuyini ongayibala isinkwa namhla I think isivuke siyi-$27 kwezinye indawo ezingawo $35 ungamadrinkinyana khona lokho kuma-$18 labanathutshwalaz athiwa kuma-$50-$60 so hhayi
kodwa wabona abantu imali bayifinyelela yini
ikhesi itholakala kakhulu kubo laba abathengisa imali okuthiwa ngosibhadeleni balayo but uyithenga ebe-premium isidura i-eco cash isihlupha ebantwini abaningi because i-eco cash isidura ama-charges e-eco cash asekhwele kakhulu so abantu abasenelisi ukuthi bebhadale nge-eco cash so kuthi uthola ukuthi into iyabe yi-$30 iprice ngazuthi uyithenga nge-eco cash sokuthi ukuthi siyi-$50 so sokunzima and abantu abaningi futhi i-eco cash eyangikhona ngabasayifoni bafuna yona i-cash but uthola umuntu buye vele ekhaya ibhasi yodwa yosuka ekhaya ebuye edorobheni aphinde abuyele ingamyenza ama-$150 so ukuthi aphinde abuye asethole i-$300 akumusa indawo
lowo ngumnumzana bekezela Madoma Fuzwayo umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Gwanda Residents Association sixoxelayo ekhonale eGwanda
ta ezalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela ijale lePhalamende selivalwe okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokumiswa kombukiso weZimbabwe International Trade Fair lomkhosi weIndependence Celebrations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.